Chirongwa chiri kufamba zvakanaka chose. Tiri kungotanga kuchiita rollout. Tazaita rollout in Masvingo, in Shavani, in Gweru. We should be rolling out in Harare, in Bulawayo, in Mutare, as well as in Bindura. Parizvino handisati ndaanema statistics, because statistics dzedu dzinosvika neMonday. But ndaingowana zvangu maupdates kubva nezuro, kubva kuGweru, kuhanda kunzwa kuti vechidiki vane excitement yemashato, pamwe nevekuzvichavane pane mapicture atakatotumirwa. Vazhinji vacho vaitiwo zvavo vari kuda kuzoita muchinyararire.
Nechikonzero chei?
Nekuda kwekuti kunzvimbo dzakaita sana Shavani uku kunowanzozikanwa nenhau dzepolitical violence, saka vari kuzviita havo muchinyararire. Ndingangoti it could be better. Maonero edu ndeyekuti vechidiki vazhinji havasati vanyatso pinda muchirongwa ichi. Vamwe vachiri kuverengera kuda mudhi yacho haisati yanyatsodi yanyatsovabata.
Saka muri kuita sei kuvakurudzira kuti vanyorese kuvhota?
We are in for the long game. Saka tinotora yedu nguva yedu tichivakurudzira nemuchitibatsirawo kushambadza mashoko kuti vachidiki vakwanise kuti vange vachienda kunovhota. Hatisi kungotageta vechidiki chete. Pachirongwa ichi tiri kutageta zvikuru sei avo vasingakwanisi kuzvibatsira. Vamwe vanorarama norema, vane madisabilities akasiyana siyana, asi vanenge vachida rubatsiro kuti vange vachikwanisa kusvika pavoter registration center. Vamwe vavo ndevaya vatoti kwegurei, saka zvokuti vazoswerowonekwa vachienda kumakombi zvinovaremera. Saka ivavo ndovatiri kungoti vanotitsvaira runhare. Shato yedu yevo yatosvika pavanogara ipapo yovatora yoenda navo vonoregista ichivadzosera kubva pavanenge vavatora. Saka ndoo chirongwa chatiri kumhanya nacho ichi, tiritarisira kuti chinofanirwa kunge chatekeshera nenyika yese by the time yatinozosvika kunana April, kuitira kuti munhu mumwe nemumwe asawanikwe aine chikonzero chipi zvacho chekuti asaregiste kuvhota.